manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15 2022 makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu seZimbabwe tanga tingazivawo kuti mupurani wacho ari pati ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwadiri tunaona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvinhu zvaisingaone senge zvakakosha sirei saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recounti kwese
asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe
Gweru tanga tine victory rally tichipembera mavota takawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyellow uye tichipara hwaro kuti tichapamba sei kusimudzira vanhu
zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaelections mugweru muna kurume Ii ndiyo mimi msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichengetedza Proteas Mpiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo wekuti ari kupi aizopiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambassador Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vachivo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti Mpiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuzvanya ii tabata vashava
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutananguva kuti isu seZimbabwe tanga tingazivawo kuti mupurani wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichati guide I don't have a copy of it here but those statement yatiri kuisa iyo
asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa
tachishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatisivaitira hapana chinhu chatati chivanza kwavari
asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai
iye zvino nokuti ava vava neripoti ripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika munyaya yamupurani
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Frederick Shava vari parunare muHarare asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive naMpiranya
ina munodora senge kuda ipapo panova pasina chokwadi chakatisimbei because yanga ari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga aita achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika ende izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende. Saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi.
Asi chingava chikonzero chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepazirosi?
Ini ndoona senge kuda kushaya tingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai. Because genocide is a crime against humanity and tinozivawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa, vanhu vanongodisapiswa pasina accountability. So ndoona senge kuda inyaya yekuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously. And also tinozva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member ye convention against torture namo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights. Saka ndiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvinhu zvaisingaone senge zvakakosha sterekiti. Saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount quest.
Tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadai idzi?
Ndiona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitrena tingati marelationships avanga vachizama kuda kubuilda. Because toziva kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobvawo kuZimbabwe kuti auye achishandawo kuRwanda zvingora zvidaro. But zvinhu zvakadai so zvinositrena atingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba. Tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu to justice panyaya idzi ende ivo vanhu ivavo varudzi vakazovera kuZimbabwe zvinositrena atingati ivo mavations even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vange vari kuGweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabyelections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. VaChamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuteedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Nda kugweru tanga tine vhiki zvari tichipembera mavhota takawana pamukopa pabyelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuparliament nekukanzuru kuti tichaita sei setriple C government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo dza2023. Saka nyaya yatakaita pabyelection inenge iri nzvisa yatinote chirungu side meal because yakugadzirira main course inoya 2023 vati kupinza vaChamisa pachigaro. Saka mutungamiri wedu the champion in chief vaChamisa wangu aripo aita breakthrough occasion nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vaChamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vaChamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo paekonomi ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuthuli Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana nevose kana vari muzambi inyaya yedeficit yeconfidence. Paridiwa confidence paekonomi, hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogramu yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kuti tiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasiziva muromo hauzarirwi nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya vataura tiite block malikages, mari tinolosa more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudziya nenyaya yeimpunity. Kana vapinda vodziya nenyaya tiite restore confidence in the international market. Nekuti hatigoni kutaura kutira kuti mabhanga auye atichisupplya nekuti supporta. Isu tichitaura tinovhara lending yemabanks. Idzodzo handidzo economics. VaMuthuli Ncube vanoziva vasati varasikirwa neconsciousness yavo. Vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazvitaura kuti ngatibvisei bondi noti nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaOsalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavagidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHeru Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeEpos neHopi nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzo kushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandiswa asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, asinoti madrugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti cheuviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Tinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzamataura idzi?
So tiri kushanda upcoming artists vatinoti izvo vaimbi vachiri kungotanga vechidiki vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vatarisa nzvimbo dzakaita seFOS, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemi mhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirizhonga nemakatatano, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyinji chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kutitambira zvakanaka, vari kutitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesta kupi uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashoo here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo voparidza shoko rerunyararo nekudzivirira mhirizhonga nemakakatano vakaita zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira wedza mudhorobha kana mumaruva haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti rinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havapanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kupara dzimhosva dzinoita kuti vazopinde mumajere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvitendero. Tinoda kutenda mukutaurana narecheni matarirano achingori pa Cape Town ipo paya. Anoda kutenda nemuteereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari, zvari Mwari wamasimba ose. Vakadi kungoti kumunhu ndakuregerera. Pakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munoti kumuteereri uyu.
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatorwa naMwari wamasimba ose kudhila nemunhu asingatadza. Tinoda kuti tisiko musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise asi tichazozvinzwisisa kugare gare. Zvinoitwa nechekuti kudai Mwari vakati kumuAdam nakuna Adam naEve ndakuregerera ichirarama achirarama izvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satan otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose. Yes, we know that. Saka pau pau simba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro. Ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifanira kunyanya kukweshena mibvunzo sere yekuti Mwari zvakazozviitirei zvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva zvari anotonga nyango nevari kumusoro? Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva takazviitirei. Saka pointi yekutanga muteereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera Satani nengrozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivi icho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havasi kungo havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vanoda kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga akuzovine dambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichitidhonza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more tava kudenga akuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamara zvamapoinzi acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho chisingazosina kuba kuparadzwa, zvanga zvichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvairiwa futi kuti satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetari chengrozi dzakadzingwa dzokudenga dziyadziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetari ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro roma kuti ndemasimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because rakaikwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitiro arakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ndiri tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kukuru chikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBarber Field Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vatsikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongo zvozvo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane 10 nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaenderera mberi panze penhandare vativeri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHebert Maroa. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petakurande izvi. Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Glower City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gives Dube muchinzwa nhau dze Isindebele.